Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, chivabvu 24, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauro wosimuka munyika zvichitevera kudomwa kwemwana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kuboard recensorship. Mapato anopikisa oshora zvikuru maitiro emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko avo vari kupomerwa mhosva yekupindira mashandiro emapurisa. Vanotengesa mugwagwa kwagutu vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nekanzuru uye mapurisa epamupandawana Growth Point. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kudomwa kwebhodhi idzva rekupepeta zvinobuda munepfenyuro nemunganonyorwa kana kuti censorship board rinosanganisira mwanasikana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kwakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vaimbi nevanoita zvemitambo vari kushora bhodhi iri vachiti rinovhiringidza mabasa avo. Asi vamwe vanoti bhodhi iri rakakosha munyika sezvo pasingafaniri kuita wada watonga muzinda wenyuchi vanhu vachiita madiro aGeorgina. Sachigarwe bhodhi iri ndiva Aeneas Chigwedere, vamwe varimo vanosanganisira Assistant Commissioner Cherish Charamba, mutauriri wemapurisa, amai Runyararo Magadzire, Ishe Nyamukoho Samson Katsande, vaRegis Chikore, vaShingai Rukwatandoro, vaChenjerai Daitai, vatungamirai Muganiri, uye Father Fidelis Mukonori vechechi yeRoman Catholic. Gurugota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti bhodhi iri richarambidza kubuditsa panevhenyuro nezvivhitivhiti kana mumabhuku zvinhu zvavanoti zvinodzikisira hunhu hwevanhu kusanganisira zvepabonde kana mufananidzo yevasina kusimira nhumbi uye zvimwe zvinogona kukonzera kusawirirana munyika. Asi vaimbi vakaita saThomas Mapfumo naLenda Ndichakata vanoti manzi yavo inomborambidzwa kuridzwa panepfenyuro kana ichifungidzirwa kuti inoshora hurumende. Bhodhi iri rakabhanawo mamwe mafirimu anoti No Voice, No Choice uye rinonzi Democrats in Zimbabwe. Mutemo wakadai wakatanga kushandiswa muna 1967 panguva yeRhodesia uchinzi Censorship and Entertainment Act uye kubva munguva iyi wangovandudzwa zvishoma-shoma. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata imwe nhengo yebhodhi idzva iri, Father Fidelis Mukonori, tikatanga nekuvabvunza kuti vakasarudzwa sei.
Inika vaZulu ndiri theologian. Theologian yangu ndiri ethicist, ndodira neethics. Saka zvinoreva kuti mabasa andinoita ndinotarisa zvinokodzerana patsika, manamatiro, magariro, zvinobatsira vanhu, zvinoraramisa mweya yevanhu, zvinoraramisa utano hwevanhu, ndo zvatinenge tichitarisira.
Asi izvi zviri nyore here, Father Mukonori, tichitarisa kuti pasi panenge parohwa nenyundo apa?
Pasi vaZulu pasi panorohwa nenyundo, asi pasi panogona kurova nyundowo zvekare, nokuti nyundo yakabva pasi, yakacherwa pasi. Naizvozvo nyundo haikwanise kubva yaderera pasi. Naizvozvo kumagadziriro ezvinhu zveupenyu ndezvokuziva kuti mukuru mukuru anga haigare pfunde. Naizvozvo nyundo haikwanise kudiritsa pasi nokuti nyundo yakabva pasi pacho.
Saka pane zuva here kuti mungasangane riini kana kuti muchiri kutaura?
Aiwa, zuva richataurwa chero nguva. Takatowirirana nezuro kuti ndozvatichatanga kuita. Nenguva isipi tichange tichitanga kuita izvozvo. Iyo ndirinoratiri kutevera.
Mubvunzo wekupedzisira, vamwewo kunyanya vaimbi vanosimboti censorship body inovakanganisa zvikuru mabasa avo nekuti dzimbo dzavo dzinenge dzisasaridzwe mudzinepfenyuro nematerevhizheni sezvaingoitwawo nguva yerodhisha. Munoti kudii nemashoko akadai?
Nguva dzakapfuura, nguva yerodhisha yakapfuura tamunguva yeZimbabwe. Zvinotarisirwa muZimbabwe zviri zvinosirwa kutarisirwa maero nenyika yakasununguka. Asi kusununguka kwenyika hazvirevi kuti zvinoita kuti mitsika nemitemo zvisatevedzerwe.
Father Fidelis Mukonori veRoman Catholic, inhengo yeCensorship Board vanga vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nhengo yePolitbureau yeZANUPF vari Gweta vamunyaradzi Paul Mangwana avanoti hapana chakaipa pakudomwa kwaamai Bona Chikore kupinda mubhodhi iri uye vati bhodhi recensorship iri rakakosha zvikuru munyika.
Hatigoni kubvisa bhodhi rakadaro nokuda kwokuti nyika yega yega inofanira kuwana miganhu yekuti ichi chinobvumidzwa ichi hachibvumidzwi. Tingazara mabhuku avanhu vakashama mumastoro nomanewspaper, hazvigoni kuti tigare tisina inonzi morality neculture yedu yechivanhu. Culture yedu inoita kuti pave nezvekuti kana mumba chaimo pane zvinobvumidzwa kuitwa nezvisingabvumidzwi, pane zvinogona kuonekwa patv nezvisingaonekwi. Censorship board tinorida kuti ripe miganhu yezvinogona kuitwa nezvisingagoni kuitwa. Hagoni kuva society inomi mazvake mazvake, tinoshaya unhu tikange mhuka dzomudonga.
Asi vamwe vari kuti kamitemo yakadai inenge yakangotorwa kubva kuRhodesia, hurumende yakuenderera mberi nazvo.
Pane mitemo yakaiswa kuRhodesia yanga yakichengetedza unhu hwavanhu savanhu, haina kuipa kana yakanaka tinoenda nayo mberi.
Vamwewo ndo vari kuchema chema kuti hurumende inomboshandisa mitemo yakadai kudzvinyirira vaimbi. Dzimwe nguva tonzwa kuti dzimbo dzakadai dzava mapfumo kana kuti dzava zhakata hadzichabvumidzwe kuridzwa paredhio apa, dzichinzi pamwe dziri kushora hurumende.
Kwete, censorship board inongotarisa kuti zviri kuimbwa nezviri kuitwa zvine unhu here kana kuti hazvina unhu. Kana zvisina unhu zvorambidzwa. Hakuna mutemo wakati nziyo dzava zhakata hadzibvumidzwi. Izvezvo vazhakata vakaita number one pamaredhio nekwemhanzi yavo yainakidza vanhu vachiivhotera. Vamapfuma havana chavakarambidzwa. Asiwo kana ukangoimbawo zvongotukirira mukuru wenyika zvisina tsarukano, censorship board inokuti wakurerutsaka chiremekedzo chatopa mukuru wenyika yedu yeZimbabwe.
Vamwewo ndo vari kuti ko sei amai Bona Chikore mwana wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasarudzwa kupinda mubhodhi irori.
Bona Mugabe ko Bona Chikore muzvarwa kwaMugabe, mwana womuZimbabwe ane masters. Soka vaita mwana wapurezidendi hauchapoendi kumabhodhi. Asi kana Donald Trump achishanda nomwana wake kana mustate house achapoenda mukwasha wake, hakuna anombosimudza kuti zvaitigwei.
Avo vanga vari nhengo yePolitbureau yeZANUPF vari Gweta vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi muimbi ane mukurumbira munyika Dr Thomas Mapfumo vashora zvikuru kudomwa kwaamai Bona Chikore uku vakati hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kudzvinyirirawo vanhu nekuburikidza necensorship board iri kutovachitotiwo iri kutodarika zvaiitwa neRhodesia.
Iye zvino izvi ini ndokutoona kuti pane tori nenyaya hombe fanika zvimwe izvi zvinokonzena my own music ndeinenge ichitagetwa. Zvino imhosva kwandiri inini imhosva. Ndiri kuona kuti itori nyaya ichatoenda kumatare nekuti hapana munhu ane bvumo yekuti aite zvavari kuita izvi. Udzinyiriri wozimusic iyoyo ndo basa revamwe vana, ndokudya kwavo, ndokwavanosenza ikoko, ndozvavanoziva kuimba. Muri kutsvaga imiri music inokusapotai kuti kuti zvabiri kuita zvakanaka. Hazvisiri izvoga. Music yese yese inofanirwa kunge ichiridzwa paradio, vanhu vachiita. Munyika inofanirwa kuva ine freedom yekuti vanhu vanotaurawo zvavanoda, haikona kudzinyirira vanhu. Yezvinezvi vakuisa vanabhona vanozivei zvemusic, vano zvakaoma varume.
Asika ivo veZANU PF vacho vari kuti amai bona mugabe chikora munhu akadzidza zvekuti haanganzi paitwa zvetsveta apa.
Zvakaoma izvi. Ndo nepotism kuyatiri kutaura dai. Nepotism yatiri kuimba nayo nezvayo everyday. Maakupanana mabasa just because mwana wapresident. Maakumupa basa rekuti adzinyirire vanhu. Munoona zvinofamba here izvo? Hazvifanirwe kuregerwa zvichidaro kuti zvisvike pazvasvika apa. Ini ndinova zvangu ndini problemu. Tine ruzhinji rwedu rwevanhu vasati vanyatsoziva kunonzi chinonzi freedom chii. Havazhinji havazive kuti chinonzi freedom. Vanofunga kuti freedom kuti munhu mutema akatonga iwe uri munhu mutema ndo freedom. Haisiyo freedom hayo. Kana achitadza achidzinyirira vanhu. Hazvina nebasa kuganda rake kuti ndiani ari kutonga. Kana anga ari murungu achiita izvo same thing izvo, anofanirwa kutaurwa kuti hazvisiri izvo.
Muimbi ane mukurumbira munyika Dr. Thomas Mapfumo vari parunhare kuEugene, Oregon, muno muAmerica. Mamwe mapato anopikisa hurumende yeZANU PF anoti haasi kufara nekukanganisa mashandiro emapurisa kunonzi kuri kuitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezi Lampoko, avo vanonzi vakafurufusha mapurisa pakamba yeBulawayo Central neZuro vachida kuti dzimwe nhengo dzebato ravo reZANU PF dzakasungwa dziburitswe muusungwa. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika muZANU PF kuBulawayo kwakare nemusi wesvondo. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anoti panyaya inotevera.
Bepanhau reNewsday raburitsa mashoko ekuti vamupoko vakasvika pakamba yeBulawayo Central apo pakachengetedzwa nhengo dzebato reZANU PF dzakasungwa mushure memhirizhonga inonzi yakaitika nemusi wesvondo pamahofisi ebato iri paDavis womuBulawayo makare. Zvinonzi nhengo dzeZANU PF dzakasungwa idzi dziri kuchikwata cheGeneration 40 icho chiri kukwidzana necheTeam Lacoste pamujau wekuzotora matomu kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vabva pachigaro. Mhirizhonga yakaitika iyi inonzi yakasiya vanhu vaviri vakuvara zvakaipisisa uye inonzi yakakonzerwa nemakakatano ari muZANU PF panyaya yekuda kubvisa murongi wemisangano mubato iri vaSevia Kasukuwere pachigaro kuri kuitwa nevamwe vari mubato iri. Vakasukuwere vari kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro asi vari kuramba mhosva iyi vachiti vakarembera pabhachi ravamugabe. Vamupoko vanonzi vakasvika pakamba yemapurisa yeBulawayo Central ndokufurufusha mukuru wemapurisa pakamba iyi vachida kuti vanhu ava vasunungurwe. Zvakaitwa navamupoko izvi zvasvorwa neMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai. Munyoro anoona nezvinoitika mukati menyika muMDCT amai Lillian Timvias vati zvakaitwa navamupoko izvi zvinoita kuti mapurisa asaite basa ravo akasununguka.
Ende nyaya yaVP Mpoko haina kumira zvakanaka nokuti VP Mpoko vakatora oath of office ende vakataura ivo kuti he is going to uphold the constitution of Zimbabwe. Saka vanotoziva kuti kupopota kwavaita vachipopotera mapurisa kuti vari vasunungure vasungwa vanga varesva vakaripotekwa kumapurisa imhosva. Saka nyaya iyi ivo semutungamiriri wenyika Vice President wavamugabe vanoziva kuti bumbiro remutemo ndo rakanyanyokosha zvikuru munyika ende ndo ravanofanirwa kuti vange vachitevedzera.
Zvataurwa namai Team Vias zvatsinirwa navagift Nyandoro vanove mutauri wevakafanobata chigaro chemutungamiriri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru. VaNyandoro vati zvakaitwa navamupoko zvinotyora bumbiro remuteme wenyika iro rinoti mapazi ehurumende anofanira kushanda pasina kupindira kweutungamiri hwenyika.
Zvazvinoreva zvinoreva kuti hapachina kugadzikana kwemutemo pabumbiro redu remutemo munyika yatingati rule of law. Izvi zvinorevei? Mapurisa vanhu vanofanira kunge vachiita basa ravo pasina kutyidzisirwa, vakasununguka, uye kodzero dzemapurisa dzinochengetedzwa nebumbiro remutemo munyika muno muzviri pamutemo ratingati constitution yedu yenyika. Nyika yedu uri mutemo mukuru, constitution yedu unoita guarantee yatingati separation of powers. Vamboko ndo yatinoti executive. Haifanirwe kunge ichiinterfere nekuti mapurisa vaita basa ravo sei. Ndosaka kune legislature, executive, judiciary. Zvinongoreva kuti munyika muno mumutemo hauna kufanana kune vese.
Zvichakadai, amai Timvias vati sebato, MDCT ichakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva pamwe nekudare reparamende. Aka akazike kutanga kuti vamupoko vaende kumapurisa vachida kuburitsisa vasungwa. Gore rapera vamupoko vakaenda kukamba yeAvondale muHarare kwavanonzi vakaburitsisa vakuru vakuru vekambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yeZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA, avo vakange vasungiswa nekomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori hwemari yaisvika miriyoni imwe chete yemadhora. Nyaya iyi yakazongotsikwa-tsikwa ikapera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamupoko kana kuzanu PF kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chinoti chine chekuita nebhambu rainge rakateiwa pamunhu iro rakaputika kumaodza nyemba kweSomalia nemusi wechipiri. Vanhu vashanu vakafa kusanganisira nyakuzviputisira bhambu uyu. Vanhu gumi nevasere vanonzi vakakuwarawo. Mumashoko abuditswa neIslamic State kuburikidza nesangano rayo renhau rinonzi Amak News Agency, sangano iri rati murwisi waro akange akazvipira kufa nevanhu ava senzira yekuti arumbidzwe. Israel yati yasandura majikidzano ainoita neAmerica panyaya dzekupanana mashoko ekusora zvitevera zvinonzi zvakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vakaburitsa pachena kuvamiriri veRussia mashoko akachengetedzwa pamusoro pezvavakange vaudzwa neIsrael kutanga kwemwedzi wachivabvu, kunyange hazvo hurumende yemuTel Aviv yakange isina kuva pamvumo yekuti vape mashoko ekusora aya kune imwe nyika. Zvichitevera kuurayiwa kwevanhu makumi maviri nevaviri uye kukuvadzwa kwevamwe vanodarika makumi mashanu nemusi wemuvhuro kuManchester kuUnited Kingdom muchiitiko cheugandanga, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvava kugara zvakabatira hana maoko. Mazuva mashoma apfuura munhu mumwe chete akaurayiwa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara muTimes Square muguta reNew York muAmerica mushure mekunge mumwe murume achikaira motokari yake achitsika vanhu vaizvifambira zvavo. Zviitiko zvakadai zviri kuitikawo munyika dzakasiyana-siyana dziri kugarwawo nezvizvarwa zveZimbabwe. Masangano anopfurikidza mwero akaita seAl-Qaeda ISIS, Boko Haram neAl-Shabab ndemamwe anonzi ari kuita mabasa eugandanga. Vamwewo vanoti zviitiko izvi zviri kukonzerwa nekushandiswa kwemadande mutande. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kanibiri weStudio 7 abata vaShawn Macheza, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reAmsterdam kuNetherlands, kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika izvi.
Nyaya iripo ndeyekuti maZimbabwe taakweseka. Hanzi ukaenda kuAlaska chaiko unonowana muZimbabwe naripo. Kare kare zvazvo zvisingatityisi kunzwa kuti hanzi pane chaitika kunyika yakadai so kana kuti yakadai so. Asi izvi unova kutoziva kuti inga blaz vangu vandofarira General Eric Knight vari kuManchester. Kana ndanzwa kuti hanzi pane chaputika ndakutovawo nekakuvhunduka kuti panogona kunge pane andoziya ari panzvimbo ipapo. So zvinotochinja nzira yaunoona nayo kana uchinzwa nhau dzakadaro.
Imi muri kunyika ipi?
Ini ndinogara kunyika yekuNetherlands, vamwe vanoiziva iri Holland, kunobva vana Van Persie. Asi ndogara muguta reAmsterdam. Kana takatarisa zviri kuitika muEurope chaimo mese, pakaita ukandanga kuParis handiti, kukaitika kuBerlin, kukaitika kuBrussels. Saka semunhu anogarawo Amsterdam unobva kutofunga kuti tisi tiri kuteera here. Saka zvakutongotyisawo kubuda mumba uchienda mutrain. Kana kuti kutongoendawo kune mimhanzi kana kunotandara nevamwe nekuti hauchazivi kuti zvimwe ndimwe muchaputidzwa next time. Vana veZimbabwe particularly tinofanira kuchenjera nekuti ndakuona dzimwe nguva chero pasocial media unonzwa mumwe vachitaura kuti hanzi mamoslem adaiso akadaiso chero muZimbabwe chaimo kusiri kunyika dziri kure. Zvinogadzira kuvengana. Ndofunga varipo makristu vanoita zvinhu zvakashata, asi handingazoti makristu ese akashata. Ndozvinoitika nekumamoslem. Varipo mamoslem vandoziva vari shamwari dzangu vatodyisizana zvakanaka. Tichigara tese tichivhunduka kuti chii chakuitika chino ichi. Saka kuti munhu mumoslem kana kuti haasi mumoslem hazvirevi kuti atovagandanga.
Matauro wenyaya yedande mutande yeinternet ndo imwe nyaya inonyanyotaurwa nevakawanda kuti internet yakukurudzira kana kusimudzira idzo nyaya dzeugandanga idzi. Munoti iwe imi muri nyanzvi munyaya dzemabasa iwaya zveumizha.
Ndinoti vanhu vasamanyira kungoti chese chese chaitika choenda paInternet. Ndozvaunoona mazuva ano panoti pakaita accident munhu ari kurwadziwa. Asi vamwe vakabata mafoni vari kuda kurekoda kuti nekuti vanoziva kuti zvichaenda paInternet zvonofadza vamwe vanoda kuona zvinhu zvakadaro. Ndozviri kuitika nevanhu vava vari magandanga. Zvavanoita vanenge vachitoda kuti kutya kunoitika muvanhu kuti zvese zvakaipa zvinoitika nenyaya yemabasa avo zvizivikanwe nevanhu vakawanda. Saka pakutora zvinhu zvavasangana nazvo izvozvo uchiisa muWhatsApp group uchiendesa paFacebook uri kutoita zvavari kuda vanhu ava. Endi ndokurudzira vanhu kuti funga usati waposta something online.
Mashoko amunga taurirwa vana veZimbabwe vari mudiaspora.
Ndinoti ngatiraramei murudo tisati patozosangana nevanhu vanotenda kuda kuchimoslem kana kuti vanobva kunzvimbo kunonzi kunoitika zvinhu zvakashata zvakadaro. Tovaona sevanhu, tisavaona sezvavakapfeka kana kuti nekuti munhu anobva kunzvimbo yakadai so. Endi terrorism inoi terrorism nenyaya yekuti vanhu vanofunduka. Saka isu ngative nezvivindi. We can only beat fear through love.
Avo vanga vari vaShawn Macheza, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNetherlands, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari pamuzinda wedu weVoice of America muno muWashington DC mavari kushanya. Vamwe vagari vekwaGutu vari kuchema-chema nenyaya yekuti vari kushungurudzwa nekanzuru uye mapurisa epampandawana Growth Point apo vanenge vachitsvaga kurarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nevagari pampandawana Growth Point nemusi wechishanu, vagari vakanyunyuta nemutemo wekanzuru wekuvarambidza kutengesa zvinhu mumigwagwa. Nenyaya yenhamo yapfunya chisero munyika, vanhu vakawanda vari kuramba vachitengesa zvinhu zviri pamutemo zvobva kuti vagari vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa. Vamwe vagari vanoti mapurisa ezeta rapine ekanzuro anorova sungwa uye kuvatorera zvinhu zvavanenge vachitengesa. Pasi pemutemo wemunyika, vanhu vanenge vasungwa havabvumidzwe kurohwa uye vari mumaoko emapurisa. asi mumwe mugari wemunzvimbo iyi vasamewo mawere vanoti vashandi vekanzuru nemapurisa vari kutyora kodzero dzavo.
Mapurisa ari kutibatirira zvokuti tichakwanisikana kutombotengesa mugwagwa umu. Vari kutorova kana vana mai vane vana, vana mai vakazvitakura, hatichakwanisi kutombozova titotengesa sei, torarama sei kudzimba uko, nekuti mari yacho ndiyo mari yatinodawo kutarisira kuti tiwane upenyu, tiwane kurarama. Saka hazvichazi kutomboita.
Amai fungaizi kumva vekuhwiri vanoti mutemo wakaiswa nekanzuru wekutuma mapurisa kuti avarambidze kutengesa zvinhu mumigwagwa uri kuvasiya vasina nzira yekuriritira mhuri dzavo.
Mutemo uyu uri kutigozhera nokuti hatichagoni kuchengeta mhuri dzedu. Tinomuka takahodha vomukachitiudza kuti nhasi hamutengesi, bvisai votora zvatotengesa zviya zvichindovharira mudzimba dzavo dzecity council dzoworera imamo. Mangwana uya votitorera zvemadhora. Saka zviri kutigozhera, hatichagoni kuchengeta mhuri dzedu. Vachitishungurudza hatizi tochengeta vana vedu sei, tokumbira tobetserwawo.
VaInnocent Bekepe vemumusha wekugona vanoti pane kurova vanhu kanzuru inofanira kungovabhadharisa mutero.
Pane kupikisana pamutemo unoshandiswa necouncil vanova mabylaws nemutemo unoshandiswa nemapurisa, pakuti mupurisa wecouncil anouya wotora mutero kumavendors, then after a few hours mupurisa unoya wosunga venda achiti ari kuita zvinhu zviri illegal, zviri kunze kwemutemo. Saka to some extent zvongoreva kungoti chete pane zvakatoshata zvofanira kutogadziriswa ipapo.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vagari vekwagutu reGutu United Residents and Ratepayers Association kana kuti Gura, Valoid Mufudze, vakashoropodza mapurisa pamwe nekanzuro achiti vari kutyora bumbiro remutemo wenyika iro rinokoshesa kodzero dzevanhu.
Isu seGutu United Residents Ratepayers Association tiri kuramba kugamuchira mutemo unonzi Gutu Vendors and Hookers License. Tiri kumuramba nenyaya yekuti kanzuro yeGutu haisati yagara pasi nevanotengesa mugwagwa kuti vatsanangure vape maonero avo maererano nemutemo iwoyoyo. Tine dambudziko rekuti kanzuro yedu yeGutu haizvipi mukana, haizvipi nguva yekuti igare pasi nevagari kuti inzwewo zvichemo zvavo. Vanongomanyira mberi kuno da kuno pasisa mutemo vasati vanzwa kuti ivo vagari vachafikitwa nemutemo wevanoti kudini. Saka isusu patiri parizvino ndepokuti tanyorera tsamba kukanzuro tichivazivisa kuti vashandi vanotengesa mugwagwa vanoda kuwanawo mukana, vada kuwanawo nguva yekuti vapewo maonero avo maererano nemashandiro avanoita vabatirwa vanoitwa nekanzuro.
Mutungamiriri wekanzuro yekwagutu vaAlexander Mutembwa vakaramba kutaura neStudio 7 nezvemhosva dzavari kupomerwa nevagari. Apowo mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector Charity Mazula vati mubvunzo yese iswe kuHarare kuvakuru vavo vari kupolice general headquarters, asi hatina kuzokwanisa kutaura nevakuru vemapurisa ava. Mwedzi wapfuura mapurisa ekwagutu akashoropodzwa munyika pamwe nepasi rose, apo pakabuda mifananidzo yaamai Anna Musaka Goto vakasungirirwa necheni kwemaawa manomwe kwachinyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akashora mapurisa achiti ari kutyora kodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Gandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Chikwata cheCapes United chakunda chikwata cheUSM Auja chekuAlgeria 2-1 mumutambo weCAF Champions League watambirwa muHarare nhasi. Kune mumwe mutambo watambwa nhasi weCastle Premier Soccer League, Black Rhinos yakundwa neHowmine 2-1. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya mhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurukidza mwero sezvakaitika kuManchester, kuBritain nedzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutauro wosimuka munyika zvichitevera kudomwa kwemwana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kuva nhengo yecensorship board. mapato anopikisa mapato anopikisa oshora zvikuru maitiro emutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko avo vanonzi vari kupindira mashandiro emapurisa. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kwagutu vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nekanzuru yavo uye mapurisa epamupandawana Growth Point. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ndungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
so umhlangano lo ubizelela abakhangele amathuli kakhulu la African Union le ekhangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe lawo ba sungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo.
Kumangalisa ukuthi ngama-elections a-next year after ubona omunye wabantwana bakamgabe sebengama-minister because by-profession ukuthi awungu-accountant. So ukuthi into ze-censorship yenu zazela ngaphi ngena ngaphi kuyamangalisa.
Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Robert Mugabe uBona Chikore ukuba kubhodi ekhangela ukwethulwa kwemibiko ngenhlonipho e-censorship board kudala inkulumo. Kwezemidlalo, iqembu leCapes United linqobe ele-USM Alger emdlalweni walo wesibili owesibaya sikaGroup B kumncintiswano weCAF Champions League odlalelwe e-National Sports Stadium. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziphakathi kokuqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo ngendlela engathuthukisa abalimi bemaphandleni kulandelwa indlela zokulima zakulezi nsuku. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano ngena zincitshile abalimi abaphatheka kwezokufuya phansi kwenhlanganiso ye-African Union isebenzelana le-European Union eHarare. Isiphathamandla sohlangothi lwe-Research and Specialist Services kujeja lwezokulima kuhulumende eZimbabwe uMnumzana Joseph Skosana uthi lo mhlangano uqakatheke kakhulu ngoba unikeza ithuba lokuthuthukisa ulwazi kwezokufuya.
Kuhle ukuthi abalimi bahlangane babumbe amaqembu akhangele imhlobo ethize. Ngathi for example lapha sile mhlobo yenkomo etshiyeneyo, kule mashona, kule borane. So umhlangano lo ubizelela abakhangele amathuli kakhulu la i-African Union le ekhangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe lawo basungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Othe kuqakathekile ukuba abalimi ikakhulu abemaphandleni bathuthukise ulwazi lwabo behlanganise lolwazi lwakulezi nsuku emisebenzini yabo befuya inkomo abazaziyo kulokugijimela imihlobo abangayaziyo engaba ingahambelani le ndawo abahleli kizo.
Kumele sifunde ukuqakathekisa imihlobo yezifuyo zemvelo. Kuqakathekile lezo ngoba izifuyo lezo zadalwa ukuthi zigcinwe or zikhule endaweni zenezo ezikhona. Uduko nje singabalalo kathesi ukuthi umuntu uyathula enkomo ufuna i-brahmin ye, but i-brahmin kayenzelwanga ukufuywa endaweni ezingelazulu. kumele ibe lamadlelo le.
Abalimi kulomhlangano bakhuthazwe ukudinga ulwazi olugoqelalo ukusebenzisa uphawu lemichiso yakulezi nsuku ezenza ukuba kungabilula ukuba iguqulwe ngamasela okufana leyo hlobo lwamathathu lensimbi zamachip. Umnumzana Shadrack Ncube osebenzele eMatropos Research Station uthi abalimi kakhulu emaphandleni kabaqinise ukufuya inkomo zomdeni abazaziyo ngoba kungabaphathisa.
Iningi lawo likuma-commercial farmers. Kungaba yinto enhle ukubona ama-breed wona la aqakathekile njengethuli sesiwabona le makhaya. Kusiba le ndawo ekhaya othi ma ngifuna inkunzi yethuli, ngifuna ithokazi lethuli, ngasuka ngiye khona ngilithole emakhaya. Singathembi kuma-commercial farmers. Ukuthi ama-farmer bazithenge kuma-commercial farms, hayi kunzima ngoba ziyadura izikhathi eziningi. Abantu laba bathengisa iinkomo zabo ngama-$3,000 inkunzi. La mathokazi esikhathini vela idlula $1,000.
Uzulu ulakho ukuthola ulwazi ngendlela ezinhle njalo ezilula zokufuya ngazo eZimbabwe, ikakhulu esibangeni sokucubungula ngokwezifuyo endaweni ezifana leGrasslands Research Station, eMakohole Research Institute, leMatopos Research Station phakathi kwezinye. Lo mhlangano ungenwa zingcitshile abalimi abavela emazweni afana leUganda, Lesotho, Kenya, Nigeria, Ghana, The Gambia, Egypt leZimbabwe njalo uphela kusasa. Uhulumeni weZimbabwe phakathi kwemizamo yakhe yokuthuthukisa isibaya selizwe phansi kohlelo lwakhe olweCommand Agriculture Livestock ngokusekela abafuyi ngemithi yezifuyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Robert Mugabe ubona Chikore ukuba kubhodi ekhangela ngokuhlelwa ngobunono lenhlonipho kwembiko ethulwa ngendlela ezitshiyeneyo esensorship board sokudale inkulumo. Amanye amalunga abalisa usikomitshi wamapolisa u-Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, uNkosikazi Runyararo Magazire, uChief Nyamukoho Samson Katsande, uMnumzana Regis Chikore, uMnumzana Shingai Rukwata Ndoro, uMnumzana Chenjerai Daitai, uMnumzana Tungamirai Muganiri lomfundisi weRoma uFather Fidelis Mukonori. Amanye abanye abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu bathi ukukhethwa kukabona kuzabangela ukuthi abantu bengakhululeki ukusebenzisa ubulembu be-internet kunkundla ezifana le-Facebook le-WhatsApp. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezokwethula kwembiko lebulenjini uMnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyathengiseka ukuthi abantu bezanu ikakhulu bona laba o-Dinisa Sithombo bazincengela ku-President Mugabe lo-Grace ukuthi bethathe izihlobo zikamgabe isifemeli likamgabe beyifake ku-government. Kuyathengisela njalo ukuthi akumangalisi ukuthi ngama-elections a-next year, after ama-elections a-next year kumbe xa kule opportunity yokukhethwa i-cabinet izokuthiwa ubona kumbe omunye wabantwana bakamgabe sebengama-minister because by profession ukuthi awuma-accountant. So ukuthi into ze-censorship yenu zazela ngaphi, ungena ngaphi, kuyamangalisa. But mhlawumbe futhi bazama ukuthi ebe esensa ukuthi abantu bengakhulumi ngemuli yakuqala le i-first family. Mhlawumbe ngoweza besithi lokhu asikufuni, lokhu asikuthandi. But ngezikhathi ze-digital technology lezi ngibona ngani asezeyenze omunye enimehluko omangalisayo.
Siyabona ukubana indaba ze-censorship board zithinta kakhulu. Ubona ungani nxa isekhona yena ubona kuzahamba njani la?
Kuba lobunzima kakhulu ukuthi belandelele ukuthi ngubani otheni ngaphi isikhathi bani. Bese kusiba kibo mhlawumbe kuba lula nxa kuthi amapolisa yiwo asezibophela abantu sebehambe ecourt sebesiyatestify ukuthi lokhu is against i-censorship and i-censorship act into ezinjalo. Njalo kwesinye isikhathi kulama
ama plays bona laba abenze izimdlalo izinto zezenza amafilimu okuyawumela ukuthi ungakajengisa amafilimu akho ebantwini uqala uyihambise le-censorship bed beyikhangela lapho. So mina ngombono wami ngibona ngani kufakana nje ezikhundleni ukuthi befunda la ukuthi ukamele ukuhamba njani thola imali nalapha nalapha, but angimboni esiba effective okumangalisayo ngoba these days i-technology inika abantu ilungelo elikhulu kakhulu ukuthi benze bebhale lokhu abakufunayo besebenzisa ezebulenjini lezi. So i-efficiency yakhe izabantuthwana kakhulu, but kuye ku-strategic ngoba bayami-introducer lapha u-government ukuthi ungase-appointwa kwezindawo abantu bebekwazi ukuthi hayi sowake waba ku-censorship board, sowake wababhalaye isikhathi sokuthi xa sokufunda ukuthi kusetshenzwa njani kuhulumente.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukuqala ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. Izeki yayikhangelele ukuqala uhlelo lolu ngomabasa, kodwa lalamhla lokhu alukaqali lolu hlelo ngoba izeki kayikatsho lokuthi yiphi inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yokubhalisa uZulu eyama-biometric voter registration kits. Sixoxe lomqoqo wenhlelo zebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe.
Silohlupho njengelizwe leZimbabwe ngoba sibuswa ngabantu abalobunke, abantu abalomomubi, abantu abangazweli abantu, njalo abantu abangamaqili, abaphila ngobuqili, abangakwanisi ukuthi izinto ziyake zenziwe ngendlela eqondileyo. So kusobala ke ngokunjalo ukuthi ke kukhona okuphekwayo lapha ngoba angiboni ukuthi kungathatha isikhathi u-adjudicata kumbe uku-evaluate amakhampani emabili kuphela. Into encane leyo. Okwenzakalayo ke ukuthi balokhu besakhangelisisa, sibacabangela phela ungabona abantu besenza into ebuzwa umbuzo emnengi ngabantu, abantu babe sebecabangela ukuthi benzani. So thina ke sibona ukuthi sicabangela ukuthi kuthi bayakhangela ukuthi ke kuganga bani abangakwenza kulawo ama-computers okufanele asetshenziswe ku-PVR. Ngoba nxa kungenjalo kangiboni ukuthi kuthatha isikhathi eside ukuthi-ke kubalulwe ukuthi khona hhayi yiphi ikhampani ewinileyo. Okwesibili-ke ungakhohlwa ukuthi-ke uhlupho olukhona ezanini akusakhangelwanga ukuthi abantu beZimbabwe bathi bafisani, kodwa-ke sebekhangela ukuthi bangalungisa njani ukulwa kwabo lokho abakwenzayo, okutshengisa ukuthi hhayi ukulwa-ke iqiniso elikhona abatshele abantu ukuthi hhayi be ithambo selisele lilinye lapha, izinja sezibanga ithambo, umkhono misuhlile, imali kayisekho emabhenki, pho bazatshontshani njengoba kade bevele bethembe ukutshontsha.
Njengebandla kalikaze lizama ukudingisisa yini kubo abezeki ukuthi sebengaphi ngalolu hlelo?
Ungaze udingisise, angiboni ukuthi ungaphiwa ubuqotho obuqondile ukuthi kathi kuhamba njani, kwenzakalani, ngoba phela kuyafana lokuthi uyebuza isela ukuthi kona otshontshileyo mbani. Angiboni ukuthi-ke kulula ukuthi isela likutshele ukuthi otshontshileyo yini, yikho kuthiwa lisela. So kuyafana kaba sikhuluma la bantu abangaqondanga, izeki ivele ikhona yakade beyisebenzisa ukuthi yebe ama-election. So esikukhangeleyo ukuthi hhayi besilesithemba-ke ukuthi-ke nxa kubuya lolu hlelo lo-DVR kuzaba nganeno, kodwa-ke sokuzaphanga kusethusa ukuthi kathi sokubangelwa kuyini ukuthi-ke lolu hlelo lungaze lwaphela ngesikhathi esifaneleyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Uhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sixoxa ngabehlelwa zingozi ezehlukeneyo lapho besemazweni ezifana labadubukelwe libhomba ebelidiwe emzimbeni welunga le-ISIS eManchester kwele-Bilitane. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Udlakela oluvame ukuqhamuka kwele South Africa olokucwasana ngobuzwe lubikwa lubangwa ngezombusazwe ngoba abantu nxa betshengisela baqondisa ulaka lwabo ebantwini bokuza kulokuthi baluqondise kuhulumende ngoba kunguye ongadali umumo wokuthi bathuthuke bathole imisebenzi lokusebenza okudingeka empilweni. Ele Israel lithi seliguqule indlela elabelana ngayo ulwazi oluphathelane lezomvikela lele Melika ngemva kokuba umongameli Donald Trump ekhulumele eceleni lapho abelane ulwazi labe Russia ngenyanga edluleyo. Kungxoxo ephathelane lezemfundo ebiqondiswa ngabomsakazo weVoice of America kumaviki ambalwa edluleyo ekolishini leGeorge Washington University igxile kwabadabuka kwamanye amazwe abalesifiso sokufunda eMelika. Ingcwethi ebezikhona ziphe amacebo athile lokuveza inhlupho abangabhekana lazo. UMike Wobe weStudio 7 usedulela lolu daba.
Okunye kokuphume kulingxoxo kugoqela amacebo okuthola imali yokubhadalela indleko yokufunda eMelika lokukubeka mgceke ukuthi abafundi bazabhekana lobunzima obuthile njengabantu abayabe besuka emakhaya abo okule mikhuba lempilo ehlukene le eMelika bangacabangi ukuthi kuzaba butshelezi isikhathi sonke kodwa kumele baqinisele bekhangele abakuzokuthola emaphethweni ezifundo zabo. Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu usanda ukugqiba izifundo zakhe eziphathelane lezamabhizimusi ecollegeini le Washington State University khonapha eMelika uyajabula ngethuba alitholeleyo empilweni lokuzafunda kuleli lizwe. Umbuzo osemlonyweni wabaningi yile ndaba yokuthi kulomahluko na phakathi kokufunda kweMelika lokufunda eZimbabwe. UMampofu uchasisa ngalo mehluko okhona.
Ngafika lapha ngabuya ngingumuntu ozostuda e-psychology kodwa ngasiphakathi ngatshintsha ngayako sociology ngatshintsha ngayako business lapho sengikhona khathesi something that ekhaya asikwanisi ukuyenza kodwa lakho ukufunda lapha kungivulele iminyango eminingi.
UMampofu uphinde waphatha udaba lomahluko okhona phakathi kwamasiko abantu beZimbabwe labeMelika.
Ukuza vele kuthiyane indlela esiyenza ngayo thina ekhaya, indlela abayenza ngayo bona lapha.
Unkosazana Thanya Nyathi, esinye njalo isizalwane seZimbabwe esisanda ukugqiba izifundo eziphathelane lezo ukuba yintatheli izindaba ecollegeini le-University of Columbia khonapha eMelika, laye uvumelana lombono kaMampofu ikakhulu kwezamasiko ethi ngempela atshiyene kakhulu.
Indlela iAmerica efakwe ngayo ebantwini ma abantu bekhangela ukuba bephandle kwelizwe besemakhaya ngale Africa. Ma ukhangela ucabanga ukuthi iAmerica indawo enjani, uyabulo umlo mcabango wakho lendlela yakho uyibona ngathi. Ngathi ufika lapha vele into zichiyene kakhulu.
UManyathi uphinde wachasisa ngokuqhakatheka kokukhetha kahle icollege lapho umuntu afisa ukuyafunda khona.
Abantu kumele bekwazi ukukhetha icollege abangafunda kulo futhi njalo bebelazi ukuthi icollege lakhona lime kanjani. Mina nginje ngaqala ukufuna ukubuya eColumbia University ngiveleni leminyaka engu-16. Ngase ngiyibone le university yakhona inkulu njalo ngase ngitsheliwe kaningi ukuba hayi kulama university la othiwa ngama-Ivy League schools angu-7, Harvard, iColumbia University, Yale University, Cornell, Stanford, London. Ona la ama-colleges amakhulu kakhulu kwakuthiwa kufunda vele ingcwethi njalo kufunda abantu abahlakaniphile kakhulu njalo abathathi nje any muntu ongafuna ukufunda.
Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela izifundo ngolunye udaba oluthwalise abantu nzima kakhulu kwele Melika. Nxa sokungumuntu odabuka kwelinye ilizwe khona kuba nzima okuphethwe kabili ngoba abadabuka kwamanye amazwe bahlawuliswa edlula izizalwane zeMelika. Kodwa uManyathi uchasisa ngendlela isizalwane seZimbabwe singathola ngaso usizo lolu njalo singaludingaphi.
First of all, ngiqala ngokuba ama scholarships akhona eAmerica, especially ezikoleni lezi eziphezukade ngizicamba, izikole lezi izikole zilemali ngoba ngama private universities. Kumele sibe kwazi ukuthi abantu abathumeza abantwana babo kusikole lezi ngabantu abalemali eningi kakhulu, bona labo o-Warren Buffett yibo abathumeza labantwana babo ukuthi bengene ezikoleni lezi, njalo bayasipaka imali eningi kakhulu. Izikole lezi ziyabe ziphezu kwemali. Thina okumele sibe sikuyena wathi apply kuqala esikoleni lesi, singa-apply noma bethe bona ama scholarship kabaningi in full, wena kuzomele uqale ukufuqa. Nxa ule passion njalo ule persistence, ungumuntu ovele ole drive yokupush izinto zakho, uyabafonela ubatshele ukuba wena hayi ungumuntu onjani, njalo ubabhalela incwadi ubatshele ukuba wena kuyini ulaphile.
Bonke bobabili bayavumela labaningi abadabuka kwamanye amazwe asebethole usizo lwemali zemfundo zokuhlawulela izifundo kweMelika, besithi akukho lula kodwa umuntu angasebenzisa nzima njalo ngendlela eqondile ungaphakamisa amathuba akho okuthola usizo lolu ngama-scholarship lama-grants aphiwa ngabezigaba abakizo lenhlanganiso ezimeleyo lamankampani amakhulu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Esigabeni sethu sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje sethekelelwe kuma-studios ethu ngumnumzana Sean Macheza odabuka eZimbabwe kodwa osehlala kwele Netherlands. Ngiyakwamukela kuhlelo Macheza.
Enyabonga Ntonga.
Ye, kusitshele uhlala kwele Netherlands wenzani kahle kahle?
Ngenza ngezokwethula kwembiko. I think that's the simplest way. Ngisebenza as a media consultant ne company yami iMacheza Consulting engivule ngokugcina umnyaka odlulileyo. Kodwa isikhathi side ngisebenza Radio Netherlands.
Ukuyini kahle kahle ukwenza nxa ukhuluma ngezokwethulwa kwembiko lapha? Wenze sikwenzayo khonapha ngoba sethula imbiko lapha sethula izindaba, wena uhambisa njani?
Mina engikwenzayo ikufundisa abantu abayenza ngezokwethulwa kwembiko. So makule organization ingaba yi-NGO, ingaba yi-public broadcaster njenge-VOA, ingaba yi-government department, mina engikwenzayo kubuya ngibenzele i-training sembafundisa ukuthi imbiko yethulwa njani.
Aha, zikhona inhlanganiso zeZimbabwe oke wasebenza lazo?
Ya, ziningi kakhulu. Ngeke ngasebenza le development plan, development trust e Plumtree la uvela khona.
Yebo.
Sasebenza labo on having a radio program le community outreach ukuthi basebenze njani lomphakathi. Very soon ngizabenzisebenza le labanye abase amanye ama organization media center eHarare.
Inhlanganiso lezi izikwamukela njani ikakhulu ukusetshenziswa kwemichina yakulezi nsuku kumbe ukwethulwa kwembiko ngendlela yakulezi nsuku?
Yakunzima kakhulu ikakhulu uma abantu besafundela besaqalisa ukusebenzisa i-technology le entsha. So umsebenzi wami uhlanganisa konke ukufundisa i-technology le ufundisa ukuthi isetshenziswa njani. And it's always a difficult thing, but sasebenza.
Indaba ye fake news ungakhuluma ngayo nje ngamafitshane khonapho, indaba oyakuyiphathelawe le nhlanganiso bafundisa ukuthi hayi indaba ezinje elingazibona kasondaba zeqiniso, ngoba kulezi nsuku yiloba ngubani wenelisa ukwethula impiko akucabanga ebhale sokuzinyozi kanti ngamanga.
Ya, kulezi nsuku wonke umuntu le ophethe iSamsung yakhe ifoni yakhe usengenza ividiyo ayifake online athi liqiniso. And uqakathekile njengabantu abalalela imbiko abazithola beku-social media ukuthi abantu babekwazi ukukhangelisisa ngelihle elibukhali awuzake ukuthi babone sibili ukuthi into le yinto eyenzakeleyo ngeqiniso yini kumbe yinto nje omunye umuntu asikhulumele nje wafake ku-internet.
So lesikhathi esinganani uhlale Netherlands?
Senle mnyaka 8 ise Netherlands.
8 years kade side ukhangela ukubuyela nini ekhaya?
Ekhaya siyabuyela. Kumele siye kwakhilizwe lethu. Okwakhathesi mina ngizibona njengomakaniko osadinga izipanela. Sisazidinga sizidinga sizidinga nxa sezenele uzasibona sesikhona lathi eZimbabwe khona.
Hayi, kuyabongeka amachaze ekhaya kusekhaya mpela. Sizabuyela sonke. Siyabonga ukusethekelela.
Ngiyabonga ntombi.
Aha, loge. Komnumzana Sean Macheza isizalwane seZimbabwe uchaha wemberengwa ohlala ke okwamanje kwele Netherlands. Ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 17 ngonkwenkwezi omele umsekeli kanobhala weMelika obona ngamazwe aduzane lempumalanga uStuart Jones uthe eleMelika lifuna ilizwe leIran linanze ilungelo loluntu. Uthe okuvezwe luphenyo olusanda kwenziwa ilidale leCongress kutshengisa ukuthi eleIran lokhu livame ukwephula ilungelo likaZulu. Uthe ezinye izijeziso zifakelwe iTehran Prisons Organizations lomkhokeli wayo umnumzana Sohrab Suleiman ngenxa yokuqhubekela phambili besephula ilungelo loluntu. Ilizwe leMelika lithi abantu emhlabeni wonke jikelele kumele bachodoze lokhu okwenziwa lilizwe leIran. UJones uthe akukhethile ukuthi ilizwe leli lephula njani ilungelo likaZulu. Uthe abantu bayavalelwa entilongweni bengagwetshwanga, abanye njalo bayatshaywa bengonanga lutho, kube khona abanye abasakhulayo abathwaliswe nzima iziphathamandla zikahulumende. Uthe ilizwe leli selenze lokhu okwesikhathi eside kakhulu, ngakho kumele liwekele ukwephula ilungelo likaZulu. Uphinde njalo wathi ilizwe leMelika likhathazekile ngohlelo lweIran lokwenza izikhali ezisebenzisa inhlamvu zenyukliya. Uthe ilizwe leli lephula iziqondiso zomthetho wenhlanganiso yamazwe wonke womhlaba eze-United Nations Security Council Resolution 2231. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali lokunye okuthiyeneyo ole-Treasury Department's Office of Foreign Assets Control lusanda kufakela izijeziso zenoto ezinye njalo iziphathamandla zakwele-Iran eziqhuba uhlelo lokulungisa izikhali zenyukliya.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo namhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje.
Iqembu leCapes United linqobele USM Alger 2-1 emdlalweni walo wesibili wesibaya sika Group B kumncintiswano weCAF Champions League oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports Stadium namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leCapes lilemiklomelo emithathu njengoba emdlalweni walo wakuqala lapho maliphethe izandla ngemva kokunqotshwa ngelezamalekhe laseGibhithe emdlalweni odlalelwe khonale kweleGibhithe ensukwini ezedluleyo. Ohlohlele iqembu lemakhephekhephe nguRonald Chitiyo yena olitshayele kabili emambuleni. Bekule midlalo emibili yesigaba seCastellanca Premier Soccer League edlalwe namhla emini, njalo le ngegoqela obesenkundleni yeLuveve lapho iqembu leHawmine elinqobe khona iqembu leBlack Rhinos nge-2-1. Abahlohlele iqembu leHawmine nguToto Panda kanye loKuda Musharu, kuthi iqembu leBlack Rhinos lihlohlelwe nguLot Chiwunga. Iqembu leHawmine lithe ngokunqoba kwalo lokhu lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba lishumi lesikhombisa. Umdlalo wesibili we-PSL obukhona namhla ngodlalwe phakathi kweqembu leBulawayo City leLewange wona obusenkundleni eBarber Fields, njalo ophele iqembu leCity linqobe leLewange nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu leBulawayo City uKelvin Matsongwe, njalo leli qembu selilemiklomelo elishumi lane. Imidlalo ye-PSL iqhubekela phambili kusasa, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eBarber Fields iqembu leHighlanders lizadibana leChicken Inn, kuthi iqembu leYarda lizanqikelana leTriangle ngaseMorris Depot. IHarare City izemukela iqembu leDynamo senkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leChapungu ngaseNyamunga. Iqembu leShabane Mind lizajana leLebantu Rovers ngaseMaglas. Iqembu leCholocho lizemukela iLenkezi Platinum ngaseDulivadzimu. Ikanti umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leCapes United leFC Platinum udluliselwe phambili ngoba abafana bemakhephekephe bephatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi. Ukukhethwa kwendodakazi kaMongameli Mugabe ubona Chikore ukuba ku-board ekhangela ngokwethulwa kwembiko ngenhlonipho e-censorship board sokudale inkulumo. Hayike kwanelokwa lamhlanje zihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.